뭐 오늘한테 가했던 대구치 politics 지루플레야 로야지 파파 초과리지는 시간을 가지고 주로 안 보아 내 말이 republicans 그치 이 와주니리 냐야 뭐 샤바라 구란비라 마 witness 내마 documents 너 주로 자자 그치 바르구 주니리라 초과리 그치 샤무리 바첸
Sika wakawanda wanuti nyaya ze impeachment zi inyaya ze ma tongerwe nyika. Izi handi zvinhu zvamanga musi, izi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika.
No, tinotarisira kuti zvinogona kunge zvirizvo zvinoitika inyaya dze politics yes. But tinge tichida kuti zvinhu zvive netransparency, chokwadi chingobuda pachena. Dai vakavanga bvuma havo kuti chi ma witness adeedzwa kutrial yacho impeachment. Ma documents ari kukumbirwa ne ma democrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii ma video evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii chokwadi chobuda pachena ndone chakashata ini
siwo ivoka vema republicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi rehouse of representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yesenate
izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga ma house of representatives vakaisa maapplication avo nemasubpoena avo vachida kuti evidence ibuditswe asi mukuru wenyika akaramba akati hakuna chinobuda ivo vakati no we'll go with the evidence yatinayo and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera during the evidence dzeku house of representatives vakaisa maapplications vakatumira masubpoena but all were ignored. It's on record.
Alright, maita pane zviri kuitika izvi pane zvingadzidzwa here nezimbabwe
ya zviripo zvinodzidzwa nezimbabwe zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu yekuti mamembers of parliament ekuzimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo asi kana the minority yaita kana motion yayo tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku kwakada kuti kuitwe motion yekudisapia kwaitaidzamara nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazikanwa.